Vamunanga kwavasvika muRussia nhasi murwendo rwavo rwekushanyira nyika shanu dzekumabudazuva kweEurope. Vari kutarisirwawo kushanyira nyika dzakaita seBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan uye kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Vamunanga kwavatambirwawo nemutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vanoona nezvedunhu reAfrica neMiddle East, vaBogdanov Mikhail Lidonovich. Vamunanga kwavari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika iyi Vladimir Putin. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru sezvo Zimbabwe iri kuedza kuumbiridza upfumi uye kudyidzana nedzimwe nyika. Asi vachitaura pamusangano vaita nevatori venhau vaAshley Funye, imwe nhengo yeCitizens Cabinet, vati kufuratira matambudziko ari munyika kwaitwa nemutungamiri wenyika vachienda kuRussia nedzimwe nyika hakuna kunaka.
Kufamba kwemutungamiri wenyika panguva yekuti nyika iri kuchema, vanhu vari kuchemera masolutions, tinoita senge mutungamiri wenyika ari clueless. Kana ari clueless semutungamiri wenyika, tinomudana isu semacitizens tichiti aiwaka, huya katigare pasi titaurirane masolutions, nekuti isusu tinawo masolutions sevanhu. Vanhu vese vanawo masolutions, so ngaauye anzwe zvichemo zvevana vake, anzwe kuti vanhu vari kutichii. Then ipapo ndo pachiwana masolution kugadzirisa nyika yake. So tiri kuti even ukatarisa budget iripo, kuti kana iye achiramba achifamba famba, zvinoreva kuti mari iyoyo ichibva kubudget yenyika, mari iri kushanda imari yenyika. So zviri very important kuti iye adzoke akansile matripu ake.
Vanotungamirira vechidiki muCitizens Cabinet vaStephard Gondo vakurudzirawo mutungamiri wenyika kuti agadzirise zvichemo zvevanhu zvinhu zvisati zvanyanyoitisisa, vachiti veruzhinji kunyanya vechidiki vanoita nekutambura.
Tingati dambudziko zvinorasvika paboiling point, pekuti ukatarisa vechidiki vashungurudzika kwenguva yakakura, hakuna mabasa. Ndikaitarisira kuti pakaitwa maelection akabva kuitwa zvinhu zvichachinja, asi tiri kuona kuti neatingati maosperiti ari kuitwa ari kutowedzera kuti zvinhu zvinge zvichioma. Saka ndosaka muri kuona vechidiki vane hasha, ende pazasvika apa hasha dzacho hadzisati dzatinyatsokuonekwa. Saka zvatiri kutaura ndezvekuti pachine karunyararo karipo, ende isusu semacitizens zvakare tiri kudaidzira kuti pavai nerunyararo. Mutungamiri wenyika ngaazvininipise akole yatiri kutaura yenational dialogue, yekuti tione kuti nyika yofamba sei.
Vanokokera misangano yeCitizens Cabinet vaBRICS Bomba vatiwo vanhu vanofanirwa kubatana mukusunda hurumende kuti inzwe zvichemo zvavo. VaBomba vati vakamirira veruzhinji vachatanga kuungana chishanu chega chega kuratidzira kunyunyuta kwavo kuhurumende, uye vakati vari kutsigirawo shutdown yadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions.
Hatiri kuti maCitizens Vigil nguva dzichange dzichitaura but kuungana kwevanhu kwavanenge vachiungana vachitaura kubatikana kwavakaita nezvinhu vachiisawo madimandi avo kuhurumende, ende chatiri kudedzera isusu kubatana kweavo vese chavari kuronga pane mamiriro akaita nyika. Vari kuedza kuronga zvine runyararo kuti vanhu vange vachiratidzira kuti hurumende inge ichinzwa. Tiri kudaidzira kubatana kwevanhu vese vane uronga hwakadaro kuitira kuti voisi revanhu ringe richibuda rakanyatsa kukura riine mutindo.
Citizens Cabinet yaitiwo inoda kuti vashandi vehurumende vabhadharwe mari inovakwanira uye kugadzirisa dambudziko remafuta ekufambisa edzimotikari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.